Nasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekuti penyurwa kwenhau nedzangaradzimu kana kuti World Radio Day. Bazi reUnited Nations reUNESCO ndiro rakatara muna 2011 kuti musi wa 13 kukadzi unge uchicherechedzwa zuva iri kuri kuda kukurudzira kuti vanhu pasi rose vadyidzane munyaya dzekushandisa maradio uye kuti vakwanise kunzwa mashoko akakosha kuburikidza nemaradio. United Nations General Assembly yakazotambira kuti zuva iri richerechedzwe gore rega rega muna 2012. Nyanzvi munyaya dzezvekuburitswa kwemashoko dzinotenderana kuti muAfrica vanhu vakawanda vachiri kuwana mashoko kubva kuradio. Radio yakatanga kunzwikwa muAfrica muna 1923 kuJohannesburg, South Africa. MuRhodesia, radio yakatanga kutevhenyurwa makore ari pakati pa 1932 kusvika 1933. Asi kunyange hazvo radio yave nemakore akawanda kudai yaparurwa, kubva Zimbabwe zvayakawana kuzvitonga kuzere muna 1980, iri kukundikana kupa vanhu vakazvimirira kanawo vanotevhenyura matunhu maresinesi ekuti vakwanise kutevhenyura. Mazuva mashoma apfuura, mushure mekuvimbisa kupa vamwe maresinesi kwemakore akawanda, bazi rezvekuburitswa kwemashoko rakaburitsa mashoko ekuti vanenge vachida kupiwa maresinesi ekutepfenyura kumatunhu vanofanira kubhadhara mari inosvika zviuru zvisere nemazana mashanu isingadzorerwe kuti vapihwe mapepa. Vanozonziwo vabhadhare mari inosvika zviuru gumi nezvinomwe pagore uye mari yemasaisai inosvika mazana mashanu ane gumi remadhora. Vamwe vanoti mari iyi yakawandisa zvikuru zvinoburitsa pachena kuti hurumende haisi kuda kuti pauye vamwe vasiri ZBC kuzotepfenyura munyika. Asi munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende yakazvipira kupa vanhu maresinesi.
Chido chizere. Nokuti mutemo wamuri kutaura wekuti 2001 pakaiswa mutemo wokuti kuve nemacommunity radio stations wakaiswa kana hurumende. Hurumende imwe cheteyo. Asi zvakaitika ndezvekuti 2001 ndopakauya yakazvipira. Ndopakauya nhamo dzese takaona vachirwisana nehurumende, vari kunze vachirwisana nehurumende. Ipapo panguva iyo yekudengenyeka ikoko nekudeka-deka kwese ikoko, hurumende yakamboti mirai tione kuti zvigadzikane. Iye zvinotaura new dispensation, zvinhu zvagadzikana. Sekutaura kwandaita, chido ndochakazara. Ende hurumende yavamunangagwa inoita zvayataura kuti inoita. Izvi muchazviona zvichiitika.
Vaitungamira Radio VOP iyo yakavharwa uye yaitepfenyura iine muzinda kuNetherlands vaJohn Masuku vanoti hurumende hairatidzi kuti ine chido chekupa vanhu maresinesi.
Nekushaika kwemacommunity radio station, vanhu vashaikirwa nekubudirira munharaunda dzavo, nokuti nhepfenyuro dziripo idzi dzemumaguta inhepfenyuro dzinongoita zvidimbu nezvidimbu nezvenyaya dzinoitika munharaunda dzakasiyana siyana. Saka kana tane macommunity vanenge vachitotaura nezvinoitika munharaunda imwe neimwe, kungave kuraswa kwembudzi, kungave kudyiwa kwemumunda kana chinechi, ndo zvinodiwa kuzikanwa nevanhu vanenge vari munharaunda.
Mashoko aya anotsinirwawo nevanokokera basa musangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, amai Vivian Marara Jangaja. Nyaya yekushaisa dzimwe nepfenyuro mukana wekuwana maresinesi ndiyo yakapawo kuti hurumende yeAmerica iparure Studio 7 ine muzinda muWashington DC.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepfenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Vamwe vakaita se Community Radio Harare vave kumanikidzwa kutepfenyura padande mutande reinternet, izvo zvinonzi nasachigaro wenepfenyuro iyi vagive mochipere zvinodhura. Vamwe vari kuda maresinesi vanosanganisira Radio Dialogue, Wezhira Community Radio, Wange FM, Radio Chiedza, Buja FM nedzimwe. Hurumende yakambopa hayo vamwe vanhu maresinesi, asi vamwe vanoti vanhu vakapuwa maresinesi ava vakarirekera kuhurumende. Vakapuwa maresinesi aya vanoti izvi ndezvemugodzi matsuro. padande mutande ravo reFacebook veZacras vanoti nasi vanenge vari mugweru vachipemberera zuva reWorld Radio Day. Mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekuti radio kupamukana kwekusiyana kwepfungwa uye budiriro kana kuti radio diversity and development.